Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 3 2020. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America inovhota ichisarudza mutungamiri mutsva. Hurumende inoita musangano nevashandi vayo. Dare rinorasa chikumbiro chekuti muzvara Joana Mamombe vaongororwe nachiremba wechitatu. Indwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamiriyoni nemamiriyoni evanhu ari kuvhota musarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika pamwe nedzenhengo dzeparamende, asi madziso evakawanda akatarisa zvichabuda pakati pemumiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump pamwe nemumiriri weDemocratic Party musarudzo iyi vaJoe Biden. Nzvimbo dzekuvhotera dzavhurwa nhasi mangwanani mumatunhu ose. VaBiden vatanga zuva ranhasi nekupinda muchechi muDelaware uye vachapinda munzvimbo mbiri dziri mudunhu rePennsylvania vachiona vanhu vari kuvhota vasati vadzokera kudunhu ravo reDelaware. VaTrump vatanga urongwa hwanhasi nekutaura pachirongwa cheFox and Friends vachiti vachazivisa veruzhinji kana vachinge vakunda musarudzo. VaTrump vari kushanyira muzinda wavo wesarudzo uri kunze kweguta reWashington vachizodzokera kumba kwavo kuWhite House. VaBiden vanonzi vari kutarisirwa kuzivisa masangano enhau kuti vawana mavhoti anoita kuti vave mutungamiri wenyika. Sarudzo dzemuAmerica dziri kuitika panguva iyo nyika iyi yakatarisana nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Asi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vatovhota kare kudarika vanhu vakavhota muna 2016. Vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu vari kutarisirwa kuvhota musarudzo yegore rino. Asi zvichabuda musarudzo idzi zvichaburiswa pachitevedzwa mitemo yematunhu akasiyana-siyana. Kunze kwekuti ndiana achange otungamira America, pane dzimwe sarudzo dzakakosha zvikuru mumatongerwo enyika dzinova dzedare reSenate. Pari zvino bato remaRepublicans ndiro rine nhengo dzakawanda dzinosvika makumi mashanu nenhatu kana kuti 53. MaDemocrats ane nhengo makumi mana nenomwe kana kuti 47. Rwendo runo matunhu makumi matatu nemashanu ndiwo ari kuita sarudzo dzeSenate sezvo dzisingaitwe panguva imwe chete. Asi kana mapato maviri aya akakwanisa ose kuwana zvigaro makumi mashanu kana kuti 50-50, zvinoreva kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika ndiye anenge aine vhoti yakakosha. Nekudaro ndokusaka paine makwikwi akasimba pakati pavaTrump navaBiden. Rimwe dunhu rakakosha musarudzo idzi nderenorth Carolina. Kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu iri, Blessing Zulu Studio 7 abata vaisawo Mawindidze chizvarwa cheZimbabwe chiri muNorth Carolina uye vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America.
Dunhu reNorth Carolina ndo rimwe ramatunhu yavanoti battleground. Zvinoreva kuti kuna makwikwi kuti rinogona kuenda kuany side. Saka ndokusaka tichiramba chiona vachiuya kunoko.
Asi muchitarisawo zviri kutaurwa nenyanzvi dzinoongorora sarudzo kana kuti vaya vanoita polling, zvakamira sei?
Gore rino ndinoona sokunonzi maDemocrats achaita zvakanaka chose, kuri kukwidzana Sitra Governor ne Senate seat governor iri kuma Democrats Senate iri kuma Republicans saka ndinoona sokuti ma Democrats achatora Senate seat rokunoko uyeze kuti Joe Biden anogona kusumudza North Carolina saka e battleground kuna makwikwi ingaenda either way.
Tirikuona vanhu vakawanda vari kuvhota zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica tichitodzokera kuma 1900 chaiko chaikoko. Chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabude neuwandu wavo vachienda kunovhota gore rino?
Gore rino kunotaridza kuti kuchabreka manumbers ese okuvhota. Saka hongu kune excitement ombe and kuwana maearly voting. Pama issues aripo. Panya economy inowanzo rerekera kazhinji kuma Republicans asi zvati kuona muma news bulletin nyaya COVID nokuramba kukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvinenge zvinova izvo zviri pamberi peeconomy.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, reZimbabwe Diaspora Network North America, vaisawo mavindidze vari parunare muNorth Carolina muno muAmerica, naBlessing Zulu Studio 7. Mumwe wakavhota kare musarudzo idzi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland, vaTakaka Pikinyu, avaitawo hurukura naBlessing.
Isu takavhota kare takaita iyo inonzi mail-in ballot apo unokumbira vehurumende yekwaunogara kuti vakutumire ballot paper rako iwewo wovhota ako muchinyararire uri pamba pako. Zvakanga zviri nyore asi pakutanga pandakanga ndatumira application yangu yeballot yakati nonokei kuuya asi rakazosvika haro. Pandakaritumira kwavari vakataura ivo kuti variona michinguva chapfuura vakanditaurira kuti ballot rangu raverengwa saka zvakanga zviri nyore ndakakwanisa kunge ndichiteerana neballot rangu.
Asi tiri kuona vamwe vemabhizimisi vakutovhara zvitoro zvavo vachityira kuti kunogona kuita mhirizhonga. Semaonero enyu muAmerica munogona kusagadzikana here nenyaya yesarudzo idzi?
Mhirizhonga inotarisirwa pose panenge paitika sarudzo. Asa handifunge kuti mhirizhonga yekuno kuAmerica ichava inokanganisa zvinhu zvakawanda. Ichangovepo apo neapo asa handifunge kuti ichafararira kana kuti ichapararira nyika yose.
Sei muchifunga kuti haipararire mhirizhonga?
Asi ndinovimba kuti mapurisa nemauto vachaita basa ravo nemazvo vachisunga vanenge vaita mhirizhonga. Ndinotarisirawo kuti vakuru vakwikwidza musarudzo idzi vachaudza vatevedzeri vavo kuti vave vanotevedzera runyararo munyika muno. Uyezve next week ndinofunga tinenge tatambira zvabuda musarudzo takuenderera mberi neupenyu hwedu.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland vatakawira kaPikinyu vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muMaryland. Marvelous Mshanganya uye ataurawo namuzvare Matinenga vari muArlington kuVirginia pamusoro pesarudzo dzanhasi.
Asi pataenda papolling station pedu tanga tichimhoreswa ikanga pane marepresentatives emademocrat party vachikutira tuda kuti ibaringira pamira so chakanaka ndechekuti inini ndanga ndakaita research saka ndachitoziva kuti munhu anzi kuvhotera kamira sei. Saka muArlington county tanga tichikuvhotera county board, tanga tichikuvhotera governor, tanga tichikuvhotera president, tanga tichikuvhotera maissues ekutiagriya nekuti whether tirikuda kuti mari ispendwe zvakaitwa sei muno muArlington County. Muno muArlington County inini ndinotamba tennis, saka nyaya yemaparks ichinhu chiri very important pandiri, saka ndizvo zvandandichivhoterapo.
Iwe wanga wakatarisa chii pamunhu wawawanika uchivhotera semutungamiri wenyika?
Inini semutungamiri wenyika ini ndikutarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya yekorona. Right now we are having more than thousands of deaths every muno muAmerica. Maamericans we are dying and it's even affecting worse vanhu vemucommunity vangu. Kana chitaura vanhu vemucommunity vangu ndichitaura vanhu vatema. Saka zvino zvinondishungurudza ndezvinhu zvinondirwadza kuti tina president akadai kuti donesi we have the situation here pandemic under control but it's actually getting worse. Right now, vanhu tiri kutotya, tiri kutovhunduka kuti ticha survive here in this coming holidays, in this coming chando. Takupinda munguva yechando. Vanhu vobva havasisina mabasa, havasisina mari, havakwanisi kubhadhara rent dzavo. Saka zvino zvinondishungurudza kuona kuti zvonesi takaramba tina president uyu. Kuno maizi kufamba nekuti economy iri kutovharwa nenyaya yekuti ari kutadza kubata pandemic zvakanaka. Uye ukatarisa manumbers ake anenge achiti zvinhu kuti economy yaka, it's been the best, it hasn't been the worst. In fact, these numbers were similar to when Obama was still in power, if not better. Human life, taona kuraiwa kwaiitwa maboya akawanda nemapurisa, mapurisa anove iwe vandiri nhengo yegovernment. And he has never apologized. In fact, he has said kuti he will stand by those who have killed several black men. Semunhu apedza kuvhota kuti munhu akutofara ndakutongopemberera. Zvinondirwadza semunhu wekuZimbabwe kuti yesterday panews chaipo chaipo vaitofananidza Trump America neZimbabwe. And then inini ndakauya kuno because I knew kuti there's a better opportunity, there's respect for life, and we have democracy which allows for government to change. Saka na America yakufananidzwa neZimbabwe kuti vanhu vanotadza kurespecta maresults, chido chevanhu. Chino zvandinotoona kuti tichori in a place of agency, tichori in a place of crisis, well, because it is those issues of democracy and respect for the rule and the wishes of the people that I admire about the American country.
Vanga vari muzvare tafadzwa matinenge achizvarwa cheZimbabwe vachitaura vari papolling station kuArlington muVirginia naMavelas Mushanganya uye West Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nedzoupfumi dzinoti hadzione pane chinochinja pakudyidzana pakati peZimbabwe neAmerica zvisinei nekuti ndiani akunda musarudzo dzanhasi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Apo pasi rose rakatarisira zvichabuda musaridzo dzemuAmerica, sachigaro musangano reZimbabwe Editors Forum vadhumisani muleya vanoti vakawanda muZimbabwe neAfrica yose vane tarisiro yekuti vaBiden vakunde nekuti vaTrump vanogara vachinyomba vanhu vanobva kune dzimwe nyika uye havadi kuti vanhu ava vagare muAmerica.
Idzodzo ndizvo zvinoita kuti from afar titi zviri nani kana kukawina munhu akaita savaBiden vanenge vari more democratic and liberal in his view of my issues, including foreign policy. Yavo tichiva aterera vanenge vane attitude yokuti immigration ngaichinje, vane attitude yokuti COVID, let's engage COVID, it helps us kuti badaro nekuti COVID it's a global issue, tese it will affect. So kana tine munhu anoti let's take measures to combat, zviri nani kune ava vari mudenial ava Trump.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda sangano reLabor Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa vanoti hapana chichachinja zvakanyanya kunyange vaBiden vakakunda. Vanotiwo vaTrump vakakunda vanogona kutoomesera Zimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rese.
Pavakapinda takaona amwe maproject nemaprograms aifandwa neAmerica anyanya kutarisa issues dzekubatsira in terms of policy development, zvichikatwa maprograms angari ma3 5 years akabva angonzi asati atombotanga abva angogugwa ndobva zvatongera zvakanyi. Saka izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuitika vakadzoka zvakare kuona amwe maproject achiefunding inobva kuAmerica achikatira.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Prolific Mataruse vanoti kunyange hazvo vaTrump navaBiden vakasiyana vane muonero wakafanana paZimbabwe, asi vanoti zvinhu zvingatororikira Zimbabwe pasi pavaTrump nekuti munhu anoita zvemabhizimisi uye vakasununguka kushanda nenyika dzakaoma musoro seZimbabwe. Izvo zvinocherechedzwa nekusangana kwavakaita nemutungamiriri weNorth Korea.
VaTrump chavasina kuda kuita kuAfrica kupa mari, havasi kunyima Zimbabwe chete. VaTrump vari kunyima even NATO, VaTrump vari kunyima World Health Organization, VaTrump vari kunyima even United Nations, VaTrump vari kunyima WTO, VaTrump vari kunyima zvakare, vakatozonyima NAFTA kusvika NAFTA yekuNorth America free trade area yazodona ikazoreplaceswa neimwe nyowani. Saka munhu wekuti kana achiita zvinhu zvake, as long mamupruvhira kuti zvamuri kuita zvine business sense, makarongeka kuna vaTrump zvaishanda.
Dr. Mataruse vanoti America inyika inoomesera hurumende dzinotyora kodzero dzavanhu seZimbabwe zvisinei kuti ndiani anenge ari mutungamiriri.
zvato re-engagement for Zimbabwe. I think yao mama, because no stag fana kushinata ukuratiza zeshua, kuti kunyanya mkata Amerika ndo nika yanya kuoma. But because zato zuome sesa, after zaitika ku Nigeria.
Vamulea vano tikunyangeva Biden wakakunda, zirango zinu ramba ziripo, kudzamara Zimbabwe ya gadzirisa zvinodiwa pasi pemutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Recovery Act of 2001. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nekudzidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanu PF vakaindira siparadza vanoti vanoziva kuti kusanduka kwemutungamiriri weAmerica hakusandure zvirango kana mutemo wenyika iyi wekudzidzana nedzimwe nyika asi vanoti vachataura nehurumende neparamende itsva yekuAmerica kuti zvirango zvibviswe.
MuAmerica kana ichinge ine yaisa policy yatoende muchirungu policy, hapana chinonyanyochinja. Saka maelection yeAmerica hawa hapana chingatifadza, nokuti tinoziva kuti chero anenge ahwina hapana chinofamba. Saka zvatichaita ndezvekuti ticharamba tichingotaura navo zvakataurwa naPresident, tichiita muchirungu inonzi re-engagement navo maAmericans. Isu semaMP kunyanyanyanya komiti yangu tichazofamba kana COVID yapera iyi kuenda kuAmerica kuti tinotaura nevamwe vedu vari kuCongress ikoko.
Gurukota rinoona nekudyidzana nedzimwe nyika vasirisiso moyo vanoti kunyange hazvo pachimboita kupopotedzana pakati peAmerica neZimbabwe vari kutaurirana nenyika iyi nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati penyika mbiri idzi. Kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende, America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuZimbabwe munyaya dzeutano, chikafu, dzidzo nezvimwe. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro rwemabhiriyoni matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika pamazana maviri nemakumi mana nevashanu. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro vakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 8389. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe, zvichivera kupora kwevanhu gumi nevaviri nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nevashanu. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Musangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC uyo unobatanidza hurumende nevamiriri vevashandi vari pasi peApex Council muhurukuro dzemihoro waitwa nhasi muHarare, uye unonzi hauna zvakare zvawaburitsa sezvo vamiriri vevashandi varamba kutambira zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% zvanga zvaiswa patafura nehurumende pamusoro pe40% yainoti yakapa vashandi kare. Takundikana kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutevedzeri wemunyori weApex Council vaGibson Mushangu pamusoro penyaya iyi.
Musangano wanhasi uyo hauna zvizhinji zvawabudisa zvakasiyana nezvausingogara uchiunza kuti hurumende panguva yapfuura yakanga yakaunza mari yaizvikamu makumi mana kusumuzana kuti pesendi chinwa chatakaramba sara nomira vashandi. Saka pazuvara nhasi vazouya vawedzera vakuwedzera mumakumi maviri kubva muzana pamusoro nezvavanga vakambopa vanhu. Kureva kuti mushandi wepasi anga achitarisirwa kungatitambira mari ine chaiyo 13,590 anova mupigredi. Avawo vanenge vane mapepa avo kuti dzizero vanenge vachinzi vari mutigredi inowanza kusanganisira varayiridzi. Mumwe anenge akutarisirwa kunge achitambira mari ine chaiyo 15,077. Zvinova zvinhu zvatangoti izvi hazvikwanisi kusvitsa pakuti vanhu vange vachikwanisa kushanda nemazvo, vange vachikwanisa kuwana raramo. Taka uchawana kuti munu anga tukuna kuna wete kwa mwena kudani zuru ziviri, mungu kudani zuru zijatu, mungu kudani mazana kangu usiana tiana. Ati singa shiki, pamaria nga itarti kwa nye mashanyo uru mende.
Saka izrasia na urano papi wa mshangu.
Nazokumbira uru mende kuti, shaka naka kuti tizukile kudari redu isusu, ratituma, tuona dare duka kazara, tukunda huu. Ibo wanumpana kunge wachiwana marii, wanumabashaliwe urumeni. Pucharneza manga maka tarifira, shamanga maka tituma na asu. Nesha suu ya pazwara hansi, iso sinyo isu. Taka chasanga na isusu ni dari lukira wa shanti wete mangwana. Tueta urukuro hiyo uyo, tuota kutitro kulisa sipi. Ita pata kundasu wa shanti urumeni, pazwara mangwana. Tuona kutu urumeni toko na kusangana ye musuwe chila, kana kutu musuwe chishanu. Tuwa tawa pashu hapa kuwa rizwe mabata. Chapa kuwa rizwe simba rukushane kuta haa. Mashani uru mende wati. Kitei kana kuti musa tipa. Kana kuti titrezo. Akati kisu tinungoli wali kutu cheki. Nungo tura mashoku. Akipa kuwa nga kipa na pie.
Imi pa maenda kumusangano mama katakura o shiisha. Mama mchisi dai uru mende ya kakupai.
Chika mbuti. Kwa hizwe kwa tinungoli na kita musangano uru mende. Teka nataka mwisisa kuti. Uru yedu nga hizu kiri pa mazana. Mashani ni makubi maviri. Imari yuko Amerika. Iyo takinga kikitambia mkura 2018 Oktober. Isi na kunge ya katapuchwa. Kwa taka kata uza
uza. Alanga wale mtewezeri we mwenyori wa Apex Council wa Gibson Mushangu. Wale parunari mwarari ne Studio 7. Dare la magistrate mwarare nasirara sachikumbiro chekuti mumiriri weHarare West mparamende muzvare Joana Mamombe vaongororwe pfungwa zvakare neumwe chiremba Thomas Ripasi anotipanyaya iye.
Mutongi wedare la magistrate muzvare Bianca Makwande varasa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaMichael Reza chekuti muzvare Mamombe vanoongororwa pfungwa neumwe chiremba wechitatu wehurumende. Chikumbiro chavaReza chakauya mushure mekunge ana chiremba vaviri vehurumende vaongorora muzvare Mamombe vakati muzvare Mamombe vanofanira kutanga varapwa vasati vatanga kutongwa. Mutongi wedare ati hapana chikonzero chinonwisa mvura chekuti muzvare Mamombe vanoonekwa neumwe chiremba wechitatu wehurumende sezvo zvakaonekwa nana chiremba wehurumende vaviri ava zvakangofanana. Rimwe remagweta muzvare Mamombe vaAlec Muchade hama vatsinira zvaturwa nedare.
Nasi zvazvi itika ndezvekuti vamuchichisi vanga vakapira nyaya yekudare yekuti Joana Mamombe anofanirwa kundoongororwa zvakare neumwe chiremba kuHarare Remand Prison. Asi iyo vanga vadi vakaongororwa kare, saka tasingazivi kuti muchichisi ari kuda kuzama kuita sei. Saka mutongi azozoona kuti ndakatotonga nyaya iyi kare, ndikati Joana Mamombe andoexamainwa akaexamainwa. Ndikati ngachindorapwa, akutorapwa. Saka zvaichitaurwa nestudi zvine zvaisina nemusoro wese kuti andoexamainwa iye akatoongororwa zvakare. Saka chichemo chamuchichi charaswa. Chicho chokuda kuti Joana Mamombe andoongororwa zvakare.
Mutongi wedare ati muzvare Mamombe nevamwe vavo muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova vadzoke kudare muswambudzi 16 munemwe onyaya yanga iri mumatare nhengo yeMDC Alliance uye vari meya vedhorobha rechitungwiza vaLove More Maiko vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. VaMaiko vanonzi vakakonzeresa kuti vashandi vekanzuro yavo vamire kupwanya dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo mudhorobha rechitungwiza. Izvo zvinonzi nehurumende zvaipikisana nezvakanga zvapasiswa nebazi rinoona nezvematunhu kuti dzimba idzi dzipwanyiwe. VaMaiko vakatarisirwa kudzoka zvakare kudare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo. Zvichakadai vamwe vechidiki vashanu vanonzi vakaita mhirizhonga pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House svondo rapera zvitevera kurwidzana kuri kuita zvikwata zveMDC mudhuri uyu kubudikidza negaka vari mubato iri vabhadhariswa madhora chiuru pamunhu semari yechibatiso. Vamwe vasere vanosanganisira vaPaul Gorekore avo vakambotora muzinda uyu vanga vari pamberi pedare kekutanga pataenda pamhepo vakatarisanawo nemhosva imwe cheteyo yekunzi vakaita mhirizhonga pamahofisi eMDC aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa anoti avakuferefeta kambani ya Fidelity Printers and Refineries zvichitevera kusungwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa Muzvare Henrietta Rushwaya panhandare yendege muHarare svondo rapera vaine goridhe rakagezwa rairema makirogiramu matanhatu. Thomas Ripasi anoti panyaya inotevera.
Mupurisa ari kufeya nyaya iyi, Detective Chief Inspector Michael Chibaya vaudza Dare pakunzwikwa kwechikumbiro chamuzvare Rushwaya nevamwe vavo vana chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti goridhe rakagezwa rinowanikwa kukambani yeFidelity Printers and Refineries chete. Saka semapurisa varoda kuziva kuti goridhe iri rakazopedzisira rave mumaoko amuzvare Rushwaya sei, ivo vasina rezinesi rekuti vaburitse goridhe kunze kwenyika. Gweta ramuzvare Rushwaya vatapson zvete vachibvunzurudza vachibaya vati bhegi rakawanikwa riina muzvare Rushwaya riine goridhe harisiro ravaifanira kutakura kuenda kuDubai, vachiti vakaisirwa bhegi risiriro mumotokari yakavatakura kubva kumba kwavo kuenda kunhandare yendege, vachiti mabhegi aya akafanana. Vadzvetero vati muzvare Rushwaya vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vachibaya vabvuma kuti bazi reLaw and Order ravanoshandira richibata nyaya dzezvematongerwo wenyika. Vadzvetero vati zvinoshamisa kuti nyaya iyi haisi kuferefetwa nemapurisa anoona nezveuori pamwe nezvicherwa, asi vachibaya vati vanoudzwa zvekuita kubva kumuzinda wemapurisa. Vadzvetero vatiwo zita remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa rave kupinzwa munyaya yamuzvare Rushwaya kuti nyaya yavari kupomerwa ionekwe sei nezvematongerwo enyika mukati, asi vachibaya vati zvose zvakanyorwa mumapepa ehurumende vanenge vawana humbo kubva vanhu vavanenge vavapa humbowo, vachiti pane mapurisa akasungwa mushure mekunge achinja mapepa aifanira kuendeswa kudare panyaya iyi, zvavati zvaizoita kuti vasungwa ava vaonekwe sevanhu vasina mhosva kwete kuti vari kupinza zvematongerwo enyika mukati. Vachibaya havana kunyatsotsanangura kuti sei zita ramai Munangagwa riri kupinzwa munyaya, asi vati mashoko ekutanga akataurwa namuzvare Rushwaya vachisungwa ndeyekuti goridhe ravaive naro raive rava Ali Mohammed. Vachibaya vati havangabvume kuti goridhe iri raiva ramuzvare Rushwaya kunyange hazvo vakanga vasina kuona mapepa ekupomera muzvare Rushwaya mhosva akaunzwa kudare pavakazotora nyaya iyi kuti vaiferefete kubva kune mumwe mupurisa akanga achiferefeta nyaya iyi vaBruno Chiketo. Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana apo vachibaya vakatarisirwa kuenderera mberi vachibvunzurudzwa nemagweta kuti sai vari kupikisa kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tukutekenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6175 ne7255 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 pashortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa cheLive Talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM kana 4930 kHz.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. America inovhota ichisarudza mutungamiri mutsva. Hurumende inoita musangano nevashandi vayo pamusoro pemihoro. Dare rinongorasa chikumbiro chekuti muzvare Joana Mamombe vaongororwe nachiremba wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.